kazhinji dambudziko irori madziro ndekuti rinowa dziitika kana kwaita kuri kunaya zvakare kwaita mafloods asi dambudziko guru nderekuti panenge paita kusangana kwesiweji newater supply yemvura inoshandiswa mudzimba mevanhu kana kuti matsime dzimwe namvura anenge ari kuradzwa zvakanyanyisa nezvimbudzi izvo zvoita kuti zvisangane pachapa.
Asi tichiona nguva yatora chirwere checholera iyi nematanho akutorwa nehurumende iye zvino, munoona zviri zvakaringana here kana kuti hurumende inogona kunge yakanonoka?
Zvinenge zvichienderana nokuti zvinhu zvacho zvakabuda papi kana kuti zvakadzika rini. Chimwe chinonetsa ndechekuti madhizizi akadai paanotanga imwe nhambo vanhu vanenge vachingofunga kuti paingoita mudumbu pangoita chino pazvinozoita kaputida tension pamwe zvinenge zvanonokerwawo kana kuti panenge pangogarawo pasina masystems ari in place yekuti vanhu vagare vaziva kuti kana zvinhu zvadaiwo zvinhu zvatoipa. Tinoti zviita izvozvi kumusha kwaiva nevaya vanonzi mavillage health workers vanenge vachifamba vachiudza vanhu kuti zvinhu zviri kufamba sei. Vanhu ivavo vaimhanya mhanya miti vainge vari system yekukurumidza kuti zvinhu zvisvike kumaauthorities kuti veduve kunoka hakuna kumira zvakanaka then irisponsi yemaauthorities yoita very time saka panogona kuitika kuri vanhu zvinhu zvakadaro izvozvo izvo.
Zvii zvamungataurawo kune vagari vakatarisana nedambudziko iri pamwewo nehurumende kana makanzuro?
Tinoona the biggest offenses yavanogona kuita information needucation yevanhu. Pakaitwa machati mapicture anotaridza kuti zvinhu zvinokonzera chirwere ichi ndezvipi. Chinhu chikuru chinoda kunyanya kutarisiswa inzira yekuti tsvina inoitwa sei nayo. Zvikuru panodiwa zvimbudzi zvokuti vanhu vashandise nemvura yakachena yekumwa. Zvinhu zvakadaro zvinowanikwa pakusakiza maoko vanhu vachigadzira chikafu zvakare kumhoresana kwedu kwokubatana maoko kuyawo. Kana vanhu vanenge vachichengeta vanhu vane korero iyi vanorwara vanoda kudzidziswa matanho iwawo. Kana zvazvichibvira vanhu ivavo vanofanira kuva vanenge vakapfeka magirovhu vakazvidzivirira ivo ende vachikwanisa kuti kana vapedza kushanda nevanhu ivavo vogeza zvakakwana nesipo nekuti mvura inomwiwa nevanhu inoda kuvhaidziwa boila. Saka pane matanho akati anotorwa iwavo even miriwo iye yatinotenga kumamaketi inogona kunge yakatotakura utachiona hwekorera. Saka patinoizvisa mukicheni pamabhodhi tichicheka nekutiidii pai tinenge tichitapurira urwere ihwohwo pane chimwe chikafu chiri mumba. Saka zvinoda kugezwa zvakakwana nekugezesa mafuta anenge atengwa zviya zvokuti ingatorera ipapo panenge pane basa. Chikuru ndechekuti mvura yacho inogezeswa tinofanira kumeka shure kuti mvura yacho yakachena zvakare.